Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 4/2024 makaterera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. America yoita sarudzo mangwana. Asi vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere vatovhota. Ko zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiwo kudii nesarudzo idzi? Tichakupa izvi zvinji. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vemuAmerica vari kuvhota mangwana musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi vamwe vanhu mamiriyoni makumi manomwe Nemasere vatovhota sezvo vanhu vachibvumidzwa pamutemo kukurumidza havo kuvhota. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro nhasi kunyangwe kwasara zuva rimwe chete kuti sarudzo dziitwe. Amai Harris vanenge vari mudunhu rakakosha rePennsylvania vachitsvaga rutsigiro kumaguta anoti Allentown, Reading nePittsburgh rinenge riine vaimbi vakasiyana-siyana kuPhiladelphia. VaTrump nhasi vanenge vari kune rimwe dunhu rakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika reNorth Carolina vari muguta reRaleigh. Vachibvako vanobva vaenda kuPennsylvania vachiita misangano mumadhorobha anoti Reading nePittsburgh vozopeta kutsvaga rutsigiro vari kuGrand Rapids kuMichigan. Nezuro amai Harris vainge vari kuDetroit, Michigan vachitaura pane imwe kereke yeGreater Emmanuel Institutional Church of God in Christ.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are
kuona nyika yakazvipira kushanduka ichisiyana nezvirwengo kukakavadzana nezvimwewo. Nyika inoda kuparura gwara idzva. Mandiri kufamba mumatunhu anotsigira Republican Party naanotsigira Democratic Party. Vanhu vari kuti vakagadzirira kuumba nhoroondo itsva inoremekedza mutemo.
VaTrump neZuro vainge vachitsvaga rutsigiro kuNorth Carolina uko vakaudza vatsigiri vavo kuti vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo.
As we have a big, a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote.
Nekuti ndisu takatungamira musarudzo zvakarurama chaizvo. Chatinongoda kuita chete kubuda neuwandu hwedu kunovhota mangwana. Asi vatiri kukwikwidzana navo vari kuda kubirira sarudzo.
MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri kana kuti 210 million vakanyoresa kuvhota. Ko, ivo vaTrump naamai Harris vanenge vari kupi mangwana panenge pachiverengwa mavhoti. Amai Harris vanenge vari muWashington DC paHoward University apo vakadzidza. VaTrump vanenge vari kumba kwavo kuWest Palm Beach kuFlorida. Mapurisa atotanga kukomberedza nzvimbo mbiri idzi kuitira kuvachengetedza. A Blessing Zulu, VOA, Studio 7, Washington, D.C.
Tichire panyaya yesarudzo, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iyo iri kumangwana, vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris pamwe nevaimbo wemutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi vari kutarisirwa kutsvaga rutsigiro mudunhu rePennsylvania, iro rinove rimwe rematunhu manomwe anonzi anenge akunda ikoko anogona kuwana tikiti rekuenda kumuzinda weWhite House kana kuti Swing States. Amai Harris vari kutarisirwa kuita misangano muAllentown, Reading nePittsburgh, vachizopedzisira nemusangano pamwe nekonzati muguta guru rePhiladelphia. Ukuwo vaTrump vari kutarisirwa kunge vari muReading nePittsburgh muPennsylvania makare. Mamwe matunhu anonzi maswing state anoti Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina neWisconsin. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari mugari wePennsylvania vaNick Mada.
Maonero angu nenyaya isarudzo iitwa musi wechipiri inova yakatotanga zvayo, ndinoona ari makwikwi chaiwo. Pane kakushanda kakasimba kemapato maviri, asi pane zvandiri kuona mukufamba nebasa rangu ndinofamba nzvimbo dzakawanda dzemuarea medu muno, ndinoona nekutaura nevanhu vanhu vanenge vari kutsvaga pekuti vanokwanisa kumira ndepapi, asi pane makwikwi akasimba chaizvo nemaonero andi kuita makambeni acho ari kuitwa.
Zvinhu zvamuri kuona mugadziriro iri kuitwa iyoyo mudunhu renyu kuti ringe richisimbisa iyo nyaya yekunzi iSwing State?
Ndinoona kuti vanhu kazhinji vanovhotera kuti mutungamiri anokuwanisa kuvapa pfundutso ndeupi. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti vanhu vasamira nebato rimwe chete rinoita kuti bato rindo rinotozikanwa kuti richavhotera maDemocrats rika kuti maRepublicans. Tinozotarisazve kuona makambenzi anoitwa, kuwanda kwevanhu nekufara kwevanhu vachienda pamagungano kuti zvingarakidza kuti vangaenda kudivi ripi, vakawanda zvakadii, vashoma zvakadii. Saka izvozvo zvobva zvarakidza kuti dunhu redu rino ndo mamiriro aro kuti rinochinja chero nguva zvayo yekuti rwendo runo vavhotera maDemocrats maRepublicans. Hazvireve kuti vanhu vamira ipapo vanotarisa mutungamiri anovapa pundutso. Saka ndokusaka ndichiona kuti dunhu redu ndokuipa kwarakaita, nekuti rinoita kuti vatungamiriri vashande zvakasimba uye vajambe kuti vaone kuti chii chavangaitira vanhu kana kupromisa vanhu zvinhu zvinovapa tarisiro yekuti pane chinobatika chavanovapa.
Imi zvii zvamunotarisirawo semugari wemudunhu irori kubva kune vanenge vasarudzwa nedunhu renyu?
Ini zvandinotarisira ndezvekukwidziridza dunhu redu, nekuti dunhu redu pachirungu vanoti Keystone State, ndo dunhu rinozikanwa kuti ndo makatangira nyaya dzacho dzese dzepolitics. Saka hatidi kuti tingova nepolitics dzekungoti politics batibudiriro. Yandinoona kuti iri kubatikapo neapo inobva mukukwikwidzana kunoita mapato iwaya. Tinoda kuti mabasa awanikwe, infrastructure inge ichigadziriswa inova inokwanisa kusimbisa dunhu redu. Zvinhu izvozvo nenyaya hombe yakanyanyisisa, zvinhu zviri kudhura, mafuta edzimotikari, chikafu mumasupamaketsi. Saka vanhu ndiro donzvo rakakura ravari kupusha kusanganisira neniwo semugari wedunhu rino rePennsylvania. Ndo zvinhu zvatinotarisira kuti anopinda zvii zvaachatiitira panyaya idzodzo dzinenge dzakatiomerei vanhu vese.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaNick Mada vari parunhare mudunhu rePennsylvania muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tomboenda kumutoro wedu wenhau Evans Zininga, uyo ari mudunhu reTexas muno muAmerica. Evans, wakadii?
Ndinofara mukoma Jonga. Kwakadii kuDC?
Aiwa, kuno kutsvene. Tatichinzwa kuti kuri kunaya ikoko, kwakamira sei nhasi?
Ndiri kutotaura nemi ndakamira pasi pemusumburena izvozvi kuwanda mvura. Asi vanhu vari kufamba famba zvavo, vari kungoita zvavagara vachingoita. Ndiri pane imwe nzvimbo inoungana vanhu vachizovhota panonzi paGladys Harrington Public Library. Vanhu vari kupinda vachitarisa mazita avo, vari kugadzirira kuvhota mangwana, vari kuonekwawo vachipinda vachibuda. Ndo mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Vanhu vanga vachikwanisa kunge vachivhota sarudzo dzisati dzasvika kana kuti zuva resarudzo dzisati rasvika, zvichiri kuenderawo here mberi inganzi early voting mudunhu ramuri muTexas?
Kuno uku yakaitwa kusvikira musi wemugovera, ndo rakava zuva rekupedzisira revanhu rekuvhota neurongwa hweearly vote. Iko zvino vaa kuchimirira zuva ramangwana rechipiri
Mawana mkano wakuta uruone zaro zhe Zimbabwe shakati wande zhiri imomo zhichango zhichikwanisa kuzengo zhichivota u zhi zhikuru zhawaru kutawara u pamsoro pe saru zoizi.
Zvikuru kuru zvandanzwa vazhinji vari kutaura nezvazvo zvinoratidza kuti vane kutsigira mapato maviri zvakanyanya iwo ari kukwikwidzana zvine mutsindo reDemocratic Party nereRepublican Party. Vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kufarira kuti dai vaTrump vadzoka. Vamwewo vazhinji vari kutaura nyaya dzeimmigration dzemapepa dzekugarwa kwavo womuno muAmerica vari kutiwo dai vamirawo naamai Kamala Harris zvokuti kuno ndinoona sokuti makwikwi akatonyanya matauriro avari kuita veruzhinji.
Kunze kwezvimwe zvamataura izvi ndezvipi zvimwe zvavari kutarisira nokuti matunhu ari kungosiyana tanzwa vamwe vari kupennsylvania vari kuchema nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kukwira dai vawanawo hurumende inenge ichidzikisa mitengo yezvinhu.
Nyaya yemutende yezvinhu ndingatoti iri kwese kwese chero kuno vazhinji vandiri kutaura navo vari kuibata nhau iyoyo uyewo vamwe vari kuchemera nyaya yekuti kuvaka dzimba dzekuti vagone kugara varege kuramba vachingorenda zviri kuvaremera vari kutarisira kuti mutungamiri anopinda avabatsirewo nenzira idzodzo. Kwoitawo vana vechikoro vamwe vatakaona vari kuno vechidiki vari mumayunivhesiti nemumakoreji vari kuchemawo kuti mari dzezvikoro dzinovadhurira zvakanyanya. Vanochemerawo kuti dai waro vachapinda vakaita kuti mitengo iyoyo igodzikiswa vaone kugara zvakanaka. Ndo dzimwe dzenhau dzavari kutaura nezvadzo.
Ndedzipi nzvimwe nzvimbo dzauchakwanisa kunge uchishanyira kana dzawanga watoshanyira kare uye uchitudzawo kuti kwaa kwakamira sei uye kana zvii zvaunotarisira ikoko?
Ndakasvika kunonzi kuAustin, idunhu riri chinharaunda chinogona kuita mamaira angasvika zana kubva muDallas. Ikoko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviriko zvizhinji zviri kutaurawo nyaya yesarudzo. Tine vamwe vakaitotaura kuti isu takatovhota vakatokanda zvavari kutaridzira. Asi chikuru chimwe chandinoda kuti munzwe zviri kuno ndezvekuti kune runyararo rwekuti mukasatoudzwa munogona kusaziva kuti kune vari kudzingirirana vachiita tsvakurudzo dzevanhu dzekuvavhotera mapato nekusiyana kwavo neuwandu hwavo. Mumwe nemumwe ari kungoita zvaari kuita. Izvozvi pandiri pano pane zvimasaini zvamapato ose navanhu vose vanopfeka zvavanoda zvemapato avo kuine runyararo rwakadaro.
Chii chingatarisirwawo nevana veZimbabwe kuti zvisvike zvakadare zvokuti sarudzo inoitwa kana kuti vanotarisirwa here kuti vangaona zvichiitika muZimbabwe rimwe zuva vana veZimbabwe vamuri kutaurawo navo ikoko?
Vazhinji vandiri kubvunza mukoma Jonga vari kutaura zvekuti itori basa kuti zvigozogona kuti zvigadzirisike zvichinje. Chavari kutotaura ndechekuti dai vekumusha vadzidza kune mafambisirwo adziri kuitwa muno, vazhinji vacho ndo zvavari kutaura izvozvo vachichemawo nekuti kumusha vanoti havagoni kunyatsotaridza zvavanoda kana kumhanya nevanoda kumhanya naye. Vari kutaura nyaya dzekuti vanotya, vari kutaura nyaya dzekuti kune kumbunyikidzwa kwavari kutaura nezvako kwakawanda wanda, asi ndo pfungwa dzavo maonero avo ndo zvavari kutaura zvizhinji izvozvo.
Shoko ramungavasiyira vateereri vedu pari zvino?
Vateereri ndingada kuti vazive kuti tichiri kuno kudunhu reTexas, ndiwo musha ugere zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kudarika matunhu ose omuno muAmerica. Saka tichange tirimo zvakare mangwana tichivaudza kuti zvinhu zvinenge zvichifamba sei kuno.
Aiwa, tinotenda zvikuru Evans, uwe nezuva rakanaka.
Ndatenda.
Tinotenda mutoro wedu wenhau Evans Zininga ari parunhare kuDallas mudunhu reTexas muno muAmerica, uko ari kutipa zviri kuitika musarudzo. Kana vari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vakabudirira kuita nhoroondo yekuve mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wenyika musarudzo dziriko mwedzi uno wambudzi, murume wavo vaDoug Emhoff vanenge vapindawo munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika wekutanga munhoroondo kana kuti first gentleman. Kanenge kave kepiri kune vaimbo vegweta mukupinda munhoroondo zvichitevera kupedza kwavo makore mana vari murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika wekutanga kana kuti second gentleman. Mutoro wenhau weVOA Dora Mekwa anotipa nyaya inotevera iyo ndinokuverengerai. VaDoug Emhoff vapedza makore angada kusvika kumana vari mupembedzi mukuru wemudzimai wavo amai Kamala Harris. Iri basa rinotarisirwa nevaive gweta ava kuti vacharamba vachiita kana amai Kamala Harris vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika uye vaMOF vachipinda munhoroondo yekuve murume wemutungamiri wenyika ari pachigaro wekutanga.
I'm going to approach it the same way. Where can I be most useful to her as her husband, support her? Lover, as always, and but be there for her. But also, how can I help her as president, help the administration, help the American people being the first? And what issues can I really drive?
Ndirofanira kumubatsira zvakasimba semurume wake, kumutsigira, kumuda semazuva ose, nekuvepo nguva dzose. Asi nekutiwo ndingamubatsire sei semutungamiri wenyika. Kubatsira utungamiri, kubatsira vanhu veAmerica. Kuvewe kutanga nekuti ndezvipi zvimwe zvandingaendese mberi.
VaMOF vakaroora amai Harris muna 2014 mushure mekuronga kusangana vasati vamboonana kana kuti blind date. Apo mukurumbira mune zvematongerwo enyika wemudzimai wavo vaikura, vaMOF vakabuda pachena vachitora chidanho chekutsigira mudzimai wavo. Amai Kelly Dittmer vanotungamira sangano reCenter for American Women and Politics paRutgers University. Amai Dittmer vanoti,
"He's kind of made it clear like I'm not above these support roles. And I don't want anybody to think that just because I'm a man, I can't play in these surrogate and support roles."
Vakajekesa pachena sekuti handisi pamusoro pemabasa ose ekutsigira aya. Uye handidi kuti mumwe munhu afunge kuti nekuti ndiri munhurume handikwanise kuitawo mabasa ekutsigira aya.
VaMOF vakasiya basa ravo reugweta vakatanga kudzidzisa paGeorgetown University, apo amai Harris vakave mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vanoti mudzimai vavo akavasunda kuti vatore basa rekuve murume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika iri nemaonero avo. MuAmerica, vanhukadzi ndovanga vagara vari madzimai eve zvematongerwo enyika vepamusoro, avo vanga vari vanhurume nguva dzose. Asi vaEnhof vanonzi naamai Anita McBride vekuAmerican University varatidza kuti vanokwanisa kuchinja. Semurume wemutevedzeri wemutungamiri wenyika, vaMOF vanove muJuta vakatungamirawo urongwa hwekurwisana neruvengo rwevechiJuta vachibatsirana nehurumende yavaBiden. Madzimai evatungamiri venyika agara anotarisa mabasa ekutandadza akaita sekuona nezveurongwa hwemabiko ehurumende nekutambira zvishongo zvinoshandiswa kuWhite House munguva dzezoro reKrisimusi. Semutungamiri wesangano reSenate Spouses Organization, vaMOF varatidza kare kuti vakazvipira kutambira tsika yagara iripo iyi. Madzimai evatungamiri venyika vanowanzogovera pachena kuSmithsonian Museum muWashington zvipfeko zvavo zvavanenge vakapfeka pazuva ratorwa kwemhiko. Zvasara kuonekwa kana sutu yemunhurume ichinge ichivewo zvimwe zvezvipfeko zviri ikoko. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Dora Mekwa ari muWashington, yandakuverengerai. Vateereri, tichange tichikupai nezvesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica mazuva ose pano panhepfenyuro yenyu. Tichange tichikupai nhau pamadande mutande edu eX, Facebook, WhatsApp neYouTube. VOA Studio 7 ndiyo nhepfenyuro yenyu pasarudzo yemuAmerica. Tichakupai nhau dzezvesarudzo na6 am musi wechitatu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Maelection okuAmerica hwaakanaka, asi akaipira chinhu hwani yekuti vari kuspreada hate speech all over the world. Xenophobia yekusouth africa iri kubva kuAmerica. Vanoita sokuti vanhu vabva kune dzimwe nyika vane mhosva. Kana zvakadero zvoreva kuti varungu vose vari muAmerica kubva kunorth kusvika kusouth vane mhosva, nokuti vakabva kwavo vachisvika vachiinvhedha nyika dzavamwe vachidoita mitemo yavaivo zvitikuti ndiwo vavaridzo venyika. Saka hate speech ndokusaka vanaAmerica vese nyika dzose dzadzigone kukondema xenophobia nokuti iri kupromotiwa kubva ikoko. Ndozvinhu zvavangadai vakadiscourage kubvira kare nyika dzakaita sanasouth africa kwazvavakuonekwa kune kumukosikosi zvibvisiwo zvikondemewo even kuunited nations kuti maitiro akadero akaipa. But unfortunately kuAmerica inonzi democracy.
Pastudio 7 apo makadi zvenyu, makadi pastudio 7 apo. Inini hangu maonere angu ndinoona sokuti Mai Kamala Harris vano hwina pama election anotera nemhaka yekuti zvinhu zvavafamba nazvo zvese zviri best kuvanhu kunyanya pamadzimai panyaya yekuti abortion ive muAmerica Mai Kamala Harris vanogona kuhwina nayo kumadzimai toenda pamaforena ndinoona futi kuti Mai Kamala Harris vanogona kuhwina nazvo ndine Sifasi Masumba.
Makadini makadini pastudio, ndinoda kutaurawo nezvemaelekshini ariko mangwana aiva hai ndiri kusapota Mai Kamala Harris. VaTrump chii chavachada kuita chavasina kumboita pavakapinda muofisi? Aiwa, new government, new blood inodiwa. Mai Kamala Harris ndoro ndinoda zvangweni.
Studio 7 mukoma Jonga namukoma ipanzi Zininga, makadi zvenyu. Ndinongodawo kukurudzira mhuri dzeZimbabwe kuti dzikwanisiwo kukopa zvinoitwa nedzekunyika. Maelections anoitwa murunyararo, anoitwa zvakatsigama, zvisina kumbonyikidzwa kuvhotera bato ravasingadi, zvisina kumbonyikidzwa kuenda kune rally yepati yavasingadi, zvisina zvakare kudeura ropa, zvinoitwa munhu zvakanaka. ZANU-PF yashungurudza vanhu vemuZimbabwe, vagari muZimbabwe, tiemaZimbabwe ndekudai, yatishungurudza zvakanyanya, yatishungurudza, yatishungurudza. Handiziviwa munangago pfungwa dzavo dzinofunga sei chaizvo.
Makadi makadi pastudio 7 ndimutingi muPretoria. Tiri kungoti baba Trump vabve vapinda zvinhu zvinakire pasi pose pamwe kuda vangachinja zvunhu. Ndose ndiri kudawo kungotaura chete kuti baba Trump tovada.
Masera sei kustudio 7. Ine maonero angu ndiri kuona kuti Mai Kamala Harris ndivo vachatora mukombe. Ndatenda zvikuru.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica iriko nemusi wechipiri svondo rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Vaimbova mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Melania Trump vaishambadzira zvokupfeka kana kuti modeling, uye iri ibasa ravaigona zvikuru. Asi pakaita murume wavo vaDonald Trump mutungamiri wenyika muna 2016, pakave nenguva dzekufara nekusuwa muupenyu hwavo paine mukana wekuti vanogona kudzokera kuwhite house kana murume wavo akakunda musarudzo mangwana. Regai timbotarisa nhoroondo yavo uye zviri kutarisirwa nevanhu. Mutori wenhau,
vabereki vake vakamupa zita rekuti Melanija Naves, asi pasi rose rinovaziva sevaive mudzimai wemutungamiri wenyika kana kuti First Lady Melania Trump. Vakaberekwa musi wa26 kubvumbi 1970 kuNovo Mesto, Slovenia, yaimbonzi Yugoslavia. Pavaikura mudhorobha reSevnica, baba vavo vaiita basa rekutengesa motokari, amai vavo vachishanda mukambani yaigadzira machira. asi Navs aifarira zvemucheno sekutaura kweshamwari yake kuchikoro Mirjana Jelanikic.
Aifarira zvekusona. Aitosona hembe itsva kubva pane tsaro achiwedzera hudobidobi hwake.
Akambomira kuita zvechikoro muzvidzidzo zvekusona hembe ndokutanga zvekushambadzira zvipfeko kana kuti modeling kuEurope. Kubudirira kwake ndiko kwakazoita kuti auye kuAmerica kumakore ekuma1990. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Katarina Jellison vepaOhio University vanoti,
as a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York, my understanding is that is how she met Donald Trump.
Nyaya yekushambadza zvipfeko nekukokwa kumabiko eshoroma kuNew York ndiyo yandinofungira kuti yakaita kuti asangane nava Donald Trump.
Navs akazotanga kunzi Melania Trump musi wa22 ndira 2005, akazvarawo mwanamukomana wake wekutanga Baron mugore rakatevera. Mugore rimwe chetero akabva apiwa ugaro hwemuAmerica sechizvarwa kana kuti US citizen. Upenyu hwaamai Trump hwakatora rimwe gwara apo murume wavo akasarudzwa kuva mutungamiri wenyika muna 2016, vachimirira bato reRepublican Party uye vaimubatsirawo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyi vakati,
it is wonderful to be here today with you and with my husband.
Zvinofadza kuva pano nemi tichitsigira murume wangu, ndinodada naye.
VaDonald Trump vakatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica muna 2017, vachive mutungamiri wechimakumi mana neshanu kana kuti 45th US president. Semudzimai wemutungamiri wenyika, amai Trump vakashanyira nyika dzakawanda, vakaparura zvirongwa zvakaita seBe Best, chirongwa chaikurudzira kuti vana vave neutano hwakanaka uye vasashandise zvinodhaka. Havana kuda kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika sezvinoitwa nemamwe madzimai evatungamiri venyika, asi izvi hazvina kuita kuti vatori venhau vasanyore nezvavo sematauriro aamai Jellison.
Criticized in some quarters for her fashion choices, for her decision not to move into the White House right away, for her Be Best campaign not being one of the most successful public service project.
Vaishorwa nevamwe nemapfekero avo nedanho ravo rekuramba kuenda kunogara kuWhite House mazuva ekutanga, uye chirongwa chavo cheBe Best chinonzi hachina zvakawanda zvachakabatsira zvichienzaniswa nezvimwe zvaiitwa nemadzimai evatungamiri venyika.
Pavakabuda muWhite House, amai Trump havana kuzoonekwa zvakanyanya paruzhinji. Vaingoonekwa pano neapo, dzimwe nguva vachitsigira murume wavo paitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mangwana, uye vachishambadza bhuku ravakanyora. Mumwe muvhoti wekuWisconsin, Austin Smith, akavhotera vaDonald Trump, anoti amai Trump vakadzokera kuWhite House vanofanira kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu. Mumwe webato reDemocratic Party, Jaslyn Kerr, anoti anoda kuti amai Trump vaite zvinhu zvinobatika. Anoongorora zvematongerwo enyika, Jellison, anotiwo semafungiro ake, amai Trump vachaenderera mberi vasingaite mabasa anoita kuti vaite mbiri nekushanda nevanhu. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Baudera Iglesias weVOA News. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.
Vateereri, tinoda zvakare kukuyeuchidzai kuti musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica iriko mangwana chipiri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. America iri kuita sarudzo mangwana dzekutsvaga mutungamiri wenyika pachine mangange pakati paamai Kamala Harris naWadonald Trump. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere vatovhota kare. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika here mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusaya mwina Standikile Mhlanga.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, selidumela emasumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abangqikilana kulo onkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party nomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba emkhankaso yabo lamuhla.
Inkulumo ezikhulunywayo zingenza ukuthi okuthiwa yi-undecided voters balandelwe yedwa. Kodwa ke kakukhanye lowa ungaze kube omunye uyakhuluma okumnandi, omunye uyathethisa.
Owezimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulolu khetho phambilini lokwalusasa uthi uzizwe ekhululekile ngalolu hlelo.
Ngaziva nginepower eyokuba involved in the political system. Ngingeda muntu ongihlukuluzayo, ngingeda muntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi
Siza kuzwa umnumzana Trump lonkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye ingcazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Seli tumela emansumpeni kukhetho lokudinga umongameli weMelika oluqhutshwa kusasa, njalo abancintisayo unkosikazi Kamala Harris webandla leDemocratic Party lomnumzana Donald Trump weRepublican Party bagqiba imikhankaso yabo ezabelweni ezimqoka kulolu khetho ezibalisa iAllentown, Pittsburgh, leFiladelphia, iPennsylvania kanye leNorth Carolina, Pennsylvania leMichigan ngokulandelana kwabo. Izolo unkosikazi Harris utshele abakade besemhlanganweni we-rally eMichigan iningi kungabohlobo lwesi-Arab ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuqeda impi eseGaza engangena embusweni. Asizweni amanye amazwi awakhulumileyo.
I see a nation determined to turn the page on hatred and division and chart a new way forward. As I travel, I see Americans from so-called red states to so-called blue states who are ready to bend the arc of history toward justice.
And I pledge to listen to people who disagree with me because, you see, I don't believe people who disagree with me are the enemy. In fact, I'll give them a seat at the table because that's what strong leaders do.
Ngakwelinye icele umnumzana Trump obese Pennsylvania, North Carolina leGeorgia izolo lapha sole indlela ukhetho lweMelika oluqhutshwa ngayo, njalo wachothoza umunye wakhe unkosikazi Harris esithi nguye owabhilisa inhlelo ezinenge elizweni kodwa khathesi usesithi uzazilungisa ngoba esefuna ukuvotelwa.
We have a beautiful lead. All we have to do, Mike, all we have to do is go out on Tuesday and vote, vote, vote.
They cheated elections, and you call them on it, and they want to put you in jail. Think about it. It's the most incredible thing I've ever seen, but I love it. You know why? Because we've proven something, we've shown something, and we're going to get it fixed, and we got to win this election.
So kuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa last two pa i-76 million ngohlelo lwe-early voting oluqhutshwa endaweni zokuvotela kumbe ngencwadi phambilini kokhetho lwakusasa. Ukuze sihlaziye lolu khetho, sixoxe lo mnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ukukhangela lolu khetho angikhumbuli sibili kuke kwaba lokhetho olubonakala luncintisana njengalona lolu olukhona kathesi kuncintisana lokho okukhona phakathi kwalaba ababili u-former president uTrump lo vice president uKamala Harris. UKamala ukhanya esenza ukuthi atshengise ukuthi ngiza kwenza lokhu ekupheli uma lingangifaka, njalo ngiyacela amavotes. Nxa ngikhangela ngale ngasengxenye, hayi, kukhanya kulokho kungathi kulokuzonda okuningi, lokungathi kulokukhuluma okungasikho okuningi, lokho esingathi amanga amanengi awokuthi lokho kuzakuba nje, lokho kuzaba nje. Abantu babanjwe kungathi babanjwe ngomphimbo nguTrump ukuthi bangathi bayesaba, bangathi bafuna ukwenziswa izinto abangazicabangiyo bona. UTrump uqhubeka ekitikitela amanga akhe lokwethusela kwakhe. Yikwe ngubonayo okungaba ngumahluko okhona. Hayi, kuzabe kuzima sibili ukuthi sikwazi ukwehlukanisa ukuthi onguye ozaphuma khonapha phakathi kwabo bobabili ngubani.
Kukhona okungenzakala ngemizuzu le eseleyo okungaguqula usekelo kwababili laba abancintisayo. Njalo laba abasekelayo, laba abaendosayo bangaletha umahluko yini?
Sengikhangela ngikhangele ukuthi engxenye inkulumo ezikhulunywayo ukuthi engxenye zingenza ukuthi ama-voters amanye ikakhulu la angacabangi okuthiwa undecided voters ukuthi khona balandelo yedwa. Kodwa ke kakukhanyi kunjalo, lowa ungaze kube omunye uyakhuluma okumnandi, omunye uyathethisa, konke kuhlala kulokhe kungathi kuyalingana kunjalo. Ngoba lapha sokumele kube ngoyedwa ophambanisayo owephulugatsha, lungephuka kuphela yena lo wephulugatsha nguyosese. Lakhonapho kulaba abasekeli abakhethwayo laba uVance Lowells, lakho kuyafana nokuloke kunamathelene sibili kungutshilo obhanqa khona laphana. Kungakhathalekile ukuthi laba bakhulumane, ngoba ungakhangela ngapha kuHarris bakhona sibili leyo Obama bayazama ukuqhitsha besiya phambili kusiya khona ngale. Kanti-ke ngale langa kuTrump ngale bakhona labo, angithi ukhona lo phume ejele la ephume ntshantshaze siyale esekele uTrump, lo wayemsekele ema-elections adlulayo. UTrump wawina yena engawinanga okuthiwa nguBannon. Kubuye njalo kubuye laba umask laba labo besiya khona ngale besekele uTrump. Okuzaxakulula ukuthi oyedwa phakathi kwalaba abancintisanayo enze lokho esingathi yi-big mistake okuza kwenza abantu banyampe bese besiya kongangxanye. Loba laba bekhona abasekelayo akusoze kwenze mehluko omkhulu nxa ukhangela ukudabukana kwabantu phakathi laphakathi.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, esixoxelayo ecingweni eseDallas eTexas.
Mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election, so ngisazovota kusasa, kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele.
Kusenjalo owezimbabwe oyisizalwane seMelika umnumzana Washington Jamela ohlala eChicago usipha umbono wakhe ngendlela umongameli weMelika akhethwa ngayo kusetshenziswa uhlelo lwe-electoral college ngemva kokhetho.
Mina ngijwayele ukuvota ngosuku lwe-election, so ngisazovota kusasa, kodwa kubonakala baningi kakhulu abantu abazimisele ukuvota kule-election.
Sibona kula mathuba okuthi abanye bayenelisa ukuthi bavote usuku lolu lungakafiki, abanye besanelisa ukuthi bevote labo besebenzisa izincwadi nge-mail kule ndlela lezi ezijiyeneyo. Kuyini okwenza likhethe ukuthi lifune ukuthi livote ngosuku lokhetho?
Mina ukuthumela i-voting by mail kumbe absentee voting le angijwayelanga ukuyenza. Noma nje ikhona futhi indlela yokuvota in person nayo before usuku lwe-election, kodwa-ke mina ukuthi ngizizwe ukuthi ngiyingxenye yokuvota ukuthi ngiyavota ngosuku lokuvota.
Kusasa lapha lisiyavota kuyini elikukhayelele akujayelanga na ukuthi kuba labantu abaningi kakhulu bese kuthatha ke isikhathi njengakwezinye kwamanye amazwe?
Ngithi lapha kunama polling stations amaningi ngatho njalo. So isikhathi asiyalwa ukuthi sibe siningi, maybe kubo 15-20 minutes max sebe sesiqedile ukuvota.
Libona sengathi kulokukhulu okungaguquka na kungakafiki isikhathi sokhetho kusasa, njengoba sikhayelele ukuthi baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo?
Hayi, kubonakala inguntikilo bhanqa impela. Kubonakala hayi abasekeli babo baphose balingane ngapha langapha, njengoba nje uTrump simazi unabantu bakhe vele abamlandelayo, then kuzothi ngapha kucela amademokrati nakho ngokunjalo. Kodwa-ke ngokubona kwami angibone ukuthi kungaba khona enye into engenzeka namhlanje engatshintsha i-outcome yokhetho lwakusasa. Kodwa ngeke wazi kuseMelika lana khona okungenzeka, kodwa okungenzeka kungenzeka kuHarris hayi kuTrump. UTrump akusela nto entsha engenzeka engaguqula ingqondo yabalandeli bakhe. Abalandeli bakhe ilabo singathi bamthanda enjalo.
Kube njalo lo daba olungazisanga abaningi abangekho lapha eMelika lokuthi ukhetho luqhutshwa kusasa. Kodwa akutsho ukuthi ozavotela ngabantu abaningi nguye oza kuba ngumongameli. Sesikhangela ke udaba lokuthi kuza kuba ke lama electors ayiwo ke aza kuya ke akhetha njalo. Lina likubona njani lokhu umthetho lowo, njengoba kulabanye abawusolayo labanye abamalawo lapha emele?
Indaba ye-electoral college leyi vele izahlupha kusiya phambili. Into engani yangihlekisa ngesinye isikhathi ukuthi yena uTrump engakabi ngomunye wabakhangelela ukuthi avotelwe before 2015 kusiya le, indaba ye-electoral college bengayithandi kodwa manje seyithanda. Njalo uhlupho ngakho ukuthi angibona ukuthi kucele lama-Republicans bangayisapota indlela ukuthi kuguqulwe indlela kokuvotelwa ngayo kuye ku-popular vote, ukuthi lo othola amavoti amaningi abe ngiyobusayo. Ngoba nxa ukhangele akulula ukuthi ama-Republicans, ngithi akusajwayelekanga ukuthi ama-Republicans bawine amavoti amaningi. So bawina ngayo i-electoral college leyo.
Lo ngumnumzana Washington Jamila, isizalwane seZimbabwe esihlala eChicago khonapha eMelika. Kusenjalo unkosazana Teresa Dangwa odabuka eZimbabwe oseyisizalwane seMelika uthi kuyamthokozisa ukuba abesifazana bazavota bekhululekile kukhetho lolu nxa kuqathaniswa lamazwe afana leZimbabwe lamanye akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Dangwa ovote ngeviki edluleyo uthi abezokholo labo kababambi bantu ngamandla ukuba besekele abancintisa kukhetho lolu. Ake sizwe exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngazizwa ngile power, in the power ekuba involved in the political system. Ngingela muntu ongihlukuluzayo, ngingela muntu ongithi wena njengoba ungosifazana akumelanga ukuthi kumbe uthi ngizibone vele hayi, inhliziyo yami ithaba kakhulu.
Singathi ke nxa usukhangele abantu bakhululekile kakhulu yini lokukhankasa ukukhankasela ukhetho, ukuthi wena nxa ulomakhelwane wakho engumdemocrat kumbe engumrepublican ukhululekile yini ukuthi ufake amabhakane akho phambi kwendlu, phezu kwendlu kumbe emgwaqweni wakho kwalapho nxa ungena endlini?
Ngikhululekile even emoteni yami, ngikhululekile even emoteni, ngiyakwanisa ukufaka ukuthi mina ngithanda uzibani, ngizavotela uzibani, ngiyakuvunyelwa konke khonokho. Akula muntu ongiyalisayo and akula ukuthi yeba uzachaywa kumbe ukuthi omakhelwane beqalisa ukuthi asisadlali sonke kumbe asisakhulumisani ngoba wena akula khonokho. Ngapha hhayi okokuvota lokhu ngokwe-time yona leyo nje. but ukushadisana hayi kushadisana lishadisane kuhle 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 ngali kucelana isawudo namuhla lizacelana futhi isawudo kusasa sekudile ukuvota akula lutho akula ngitho akula nkingi
kuyini ongakutshela abantu bezimbabwe sibe lokuphuma enhliziyweni yakho ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho lapha emelika
okokuqala ngifuna ukuthi ngikhulume kumakristu abathi bona athina ukuvota lokhu ngizinto zomhlaba uTimothy owokuqala verse 2 to from verse I mean chapter 2 verse 1 to 4 ikhuluma ngokukhuleka ikhuluma ngokukhuleka khonokho iyasitshela lakho ukuthi sikhulekele nalaba abaku-authority elizweni kutsho ukuthi kumele sibe sikhulekele opresident simele sikhulukela ama-minister and labomdumeni bonke all these people in our authority akungeke ukuthi inkosi ithi sikhulekele abantu but at the same time singabavunyela ukubavotela so ukubavotela kumele sivote lathi sibone ukuthi abantu avotela sikhuleke singakahamba ukuyavota sikhole ukuthi ungasivota sivotela abantu aba in line le will yenkosi right you can't do that without praying you can't do that with ungakhulumanga lenkosi ngoba ungabali iBhayibheli and then okwesibili ngokuthi singakhohlwa ukuthi siyabe silwisana thina ngkhaya bona laba ama president ethu labo government babe nathi tiye bonke thina singapha silwisana akumelanga silwisa kumele sidinge inhlala kuhle yomuntu wonke okuvota lokhu ngokwe that time and then at the end of the day every day siyabe sihlangana sonke sisebenza sonke sinatha sonke sihamba sonke esaka so it's best ukuthi siphunge kuba lehlala kuhle sisupportana njengabantu
lo nkosazana Teresa Tangwa isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika wabexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseAlbany eNew York. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kwakhiwe uthango locingo lokuvikela ukuthula eWashington DC eMelika phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa olokudinga umongameli ucingo lolu lwakhiwe ngoba abezomvikela baxwayise ukuthi amazwe abalisayo leRussia leIran angakhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngokulodlakela ngemva kokuqhutshwa kokhetho lolu. Abantu baseMelika besiyavota nje kusasa abancintisayo kulelo khetho ababalisa umsekeli kaMongameli unkosikazi Kamala Harris lomnumzana Donald Trump yena owake waba ngumongameli bangujiki lobhanqa lokho sokudale ukuthi amagqwetha abo ahlale elindele ukuya emthethwandaba alubana kuthe kwaqhamuka ukudonselana phezulu kwempumela yalolu khetho. Intatheli izindaba ye-VOA News uVeronica Palteras Iglesias ulobe udaba olulandelayo.
Ekuqaleni kwalonyaka oncintisa emele ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lungaqhutshwa ngendlela ethembekileyo njalo ekhululekileyo uzayamukela impumela yalo. Loba nje iziphathamandla ezibona ngezokhetho zisithi ziyasuthiseka ukuba luzaqhutshwa kuhle futhi ngendlela esobala, uTrump akakukholwa lokhu ngoba uthi labo ancintisana labo bazama ukuqilibezela.
We can keep that cheating down because there are a bunch of cheats.
Kumele sinqande ukuqilibezela lokhu ngoba bangamaqili. Nxa singenza lokhu sizanqoba ngendlela ejabulisayo.
Ekhuluma emsakazweni we-NBC kuhlelo lwe-Nightly News ngenyanga ephelileyo, unkosikazi Harris utshele intatheli izindaba uHaley Jackson ukuthi amagqwetha akhe azathatha amanyathelo nxa uTrump enganqotshwa abe sesala ukwamukela impumela.
We will deal with election night and the days after as they come, and we have the resources and the...
Sizabhekana losuku lokhetho lamalanga alandelayo ngokuza kwawo futhi silalo ikhona kanye lobungcitshi bokuphatha lesi simo.
I-National Committee yebandla lama-Republicans ilohlelo elubiza ngokuthi Election Integrity Program ezabelweni ezingeyamelanga kuhlangothi ama-battleground states. Amagqwetha ayo asekweze emthethwandaba amacala angaphezu kwekhulu ekhala ngokuthi kukhona ukungahanjiswa kuhle okuphathelane lalolu khetho. Kodwa amacala amanengi asechithiwe yimithethwandaba. Abebandla lama-Democrats labo sebekhweze amacala athize emthethwandaba agoqela elokuzama ukwenqabela ukuphuza kokwaziswa kwempumela yokhetho esabelweni seGeorgia. Abacubungula ezombusazwe bathi ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukwenzeka nxa abancintisanayo bengutshikilobhanqa njengakulolu khetho. Futhi bathi ukuphikisana okunengi kuzaqhamuka ezabelweni ezingavotela yiloba ngubani ama-battleground states. Ohlaziya eziphathelane lombuso wentando kaZulu idemokrasi njalo esebenza lenhlanganiso ye-Bipartisan Policy Center, uMnumzana Michael Thorning uthi,
at the polling place we often see contests over whether or not ballots are being handled properly. In the post-election day period, there are disputes about whether
endaweni zokuvotela kuvame ukuba lokuphikisana ngokuthi amavoti aphathwa ngemfanelo yini. Ngosuku olulandela olokhetho kuba lokudonselana phezu kokuthi abantu thize balulungelo lokuvota na, kanye lokuthi amavoti abo kufuze abalwe yini kumbe engamukelwa.
Ingcweti kwezemithetho zithi lowo oyabe sithi kulokudlelezela kukhetho kumele ethule ubufakazi obubambekayo. Owake waba ngumahluli uRobert Grashi oseligqwetha futhi elilunga lenhlanganiso ezimeleyo ebizwa ngokuthi Keep Our Republic uthi,
lawyers, be careful what you allow.
Amagqwetha kumele aqaphele lokho akusolayo. Kumele abe leqiniso lokuthi alobufakazi. Ngaphandle kwalokho angazithola esejeziswa njengalokho esikubone ngemva kokhetho luka-2020.
Njengomzekeliso, owayeligqwetha likaTrump uMnumzana Rudy Giuliani wathathelwa isithupha sobugqwetha ngemva kokufafaza amanga esithi kwaba lokuqilibezela kukhetho luka-2020. Ukuphikisana emithethwandaba kulakho ukuphuzisa impumela yokhetho. Kodwa nxa ngolwesibili impumela ingaveza ukuba ukhona okhokhela ngamavoti amanengi, ingcweti zithi kuza kuba nzima kulowo oyabe enqotshwa ukuthi aphikise limpumela. Udaba lolu lulotshwe nguVeronica Balderas Iglesias owe-VOA News, lwahumutshwa yimi uNtungamile Nkomo owe-VOA Studio 7.
Umbiko oqakathekileyo ngezokhetho lweMelika. Umsakazi wakho weStudio 7 uzakulethulela ezokhetho lweMelika ngokugcweleyo kuze kuyafika usuku lokuvota ngeviki ezayo ngolesibili. Lalelani izindaba lezi lezinye khona lapha emsakazweni weStudio 7. Lilakho njalo ukusilandela ezinkundleni zokuxhumana ezigoqela iVOA Ndebele Facebook, VOA Ndebele Instagram, VOA Ndebele X, le VOA Ndebele WhatsApp channel. Sikhona njalo ebulenjini be-internet kukheli ethi www.voandebele.com.
Leyibalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli be Studio 7 ngokhetho lwemelika oluqhutshwa kusasa. Yona imbono le lisithumele yona nge-WhatsApp.
Yebo, linjani? Ibizo lami Ngqobizitha Khumalo. Sithanda ukubonga nxa sikhangelana nama-elections abuyayo e-United States of America. Hayi, asithathele uFan Trump. Sibona ngani uTrump nxa engathatha kungaba ngcono. Sure, sikazithathele uTrump. Fanele eBotswana nje.
Sarbona, Studio 7. I-America siyazini ilizwe ledemokrasi, but lezi nsuku khangani idemokrasi ayisisekho. Sibona uDonald Trump obedutshulwa, khathesi bamangalelana emakoti. Khonkhwane yatshengisela ukuthi idemokrasi yabo hhayi ayisekho sivile. Kwakulelizwe ledemokrasi sivile. Khanya kukhona okunuka santungwane e-America. E-America isela demokrasi, lilizwe yadeskarela ukuthi ledemokrasi. Yona i-election yakhona khanya nzima sivile. Ngotshiki lo bhanqa kunzima sivile ukuthi upredict ukuthi ngubani ozanqoba kule election. But mina ngendlela engibona ngayo hhayi umama lwane uKamara hhayi enganqoba sivile.
Studio 7, injani abantu bakithi? Hheyi, lolu khetho sililinde ngamehla abomvu. Izindala zombili, kude maninginiki, asazi ukuthi yenzala nkomona. Kodwa hhayi, bengajabulela ukuthi kungene lwesifazane uHarris. Bengajabulela uTrump ngoba sesike sambona la ephethe. Hheyi, kodwa uTrump angundlovu ayiphikiswa ke lo. Angimfisele ukuthi angene, ngajabula lwesifazane angene. Ukhetho sililinde ngamehla abomvu, siluphuzele ukuthi sifike, lufike. Ngifoka amaganga lapha eJohannesburg, eDeepsloot.
Amachono, Studio 7. Ukhetho e-America. Hayi, angiboni mina uTrump ezaphumelela kuleyo ndawo. Trump sokuyinhliziyo kuphela.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Ngibeke wami umbono omncane ngokhetho oluzokwenziwa eMelika kusasa. Lolu khetho alunani nathi abantu baseZimbabwe ngoba phela kudala sibabona omongameli beMelika bengena ngokutshintshana. Kodwa-ke kithi thine Zimbabwe vele ayikho into esisiza thina, selokhu sahlupheka nje, akunanto nje ezosisiza thina noma ngabe kungene bani noma ngabe kungene bani.
Studio 7, linjani balalela abasakazi? Asathi ukuphawula ukhetho lwe-America. Hhayi, mina ngibona uTrump, ngibona uTrump engani ungakhokhela ngcono kulo Kamala Harris. Ngoba kungatheka oku Kamala Harris, ngibona izimpi zilokhu ziyaba ziqhubeka, o-Ukraine bazabe lokhu zihamba izikhali, kulokhu kuliwa kusifa abantu. But uma kungangena uTrump, ngibona uTrump engamisa izimpi zonke lezi ezikhona. Ibandla likaKamala Harris leli libandla elikhwezela izimpi nje umhlaba wonke.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela eyoni imbono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo. Live Talk lamuhla sixoxa ngokhetho lwemelika oluzaqhutshwa kusasa, lapho kuncintisa unkosikazi Kamala Harris webandla le-Democratic Party lomnumzana Donald Trump we-Republican Party bona abagqiba imikhankaso yabo lamuhla. Singakehlukane ke sizwe ezinye zendaba ebezikhokhela. Sizwe umnumzana Trump lo nkosikazi Harris bechasisa ngenhlelo zabo. Sizwe imbono yenu balaleli ngalolu khetho lezinye incazelo ezehlukeneyo ngokuqhutshwa kwalo. Sizwe njalo iZimbabwe ovote ngohlelo lwe-early voting kulelo khetho phambilini kolwakusasa isithi uzizwe ekhululekile evota njalo kulo mahluko nxa kuqathaniswa lele Zimbabwe lamanye amazwe akuzwekazi le-Afrika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.